Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 8, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatimirirani nemutongo waitwa neConstitutional Court. Zviri pachena kuti waita political judgment, vateerera mafaction nemamwe mapato, zviri pachena izvozvo.
Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvhota risendekwe parutivi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre.
Chikoro chiri kuti chakuda $30 chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu.
Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachigununʼuna nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report rakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinzi harina kuitwa zviri pamutemo rosendekwa parutivi sarudzo dzombomira kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava avo vanga vachitungamira dare rezere reConstitutional Court rine vatongi vanomwe vati vaona zvakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi vachiti magwaro avamonzora haana kunyatsonyorwa zvakanaka. VaMalava vati vachapa zvikonzero zvizere munguva pfupi iri kutevera. Gweta ravamonzora muzvinafundo Love Momaduku vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Dare rati iro harisi kuda kunzwa nyaya yedu vachiti manyerera takaita nemakumbirira atakaita kuti vatinzwe haasiwo madiri avanga vachiti. Tinozviremekedza izvozvo tema gweta tinoziva ndo basa record tazvinzwa tichaentendera nezvavataura izvozvo. Asi tinoona kuti havana kutarisa nyaya yatanga taunza. Nyaya yatanga taunza yemaclients haina kutongwa nhasi. Nyaya iyi ndeyekuti chekutanga ripoti yakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission yedelimitation haisiri pamutemo pebumbiro remutemo. Yakashata haisitombori zviri pamutemo. Izvozvo hazvina kudayirwa nedare. Then imwe ndeyekuti izvozvo zvekubudisa ripoti yakadaro zvakatyora kodzero yemaclients edu vamonzora president weMDC neMDC yacho kuti ivawo maclients edu vane kodzero yekuti election muZimbabwe iitwe pakachena iite yainonzi muchirungu free and fair. Hazvina kupindurwa neConstitutional Court izvozvo.
VaMadhuku vati vachasimudzira nyaya iyi kumberi zvisinei nemutongo watorwa nedare nhasi vachiti vachaenda nenyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Saka isu kuti tataurira yanonzi adjudge tataurira maclients edu kuti zvavangakwanisa kuita kana vachidiwa kuenda mberi yenyaya iyoyo vanenge vava kuenda kudare dare remuno rinenge rinonzwa nyaya dzese.
Dare risati ratora danho iri ranga rarambidzawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu kuti vanzwikewo panyaya iyi seshamwari yedare vachiti vanga vachifanira kuzvimirira sezvo vari gweta. Mapepa avo ari pamberi pedare vaBhamu vanga vachida kuti sarudzo dzienderere mberi sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Rimwe remagweta avo vaHubert Mandinde vati zvagurwa nedare panyaya yavaBhamu zvichanetsa mune ramangwana kana pakazoita umwe munhu anenge asiri gweta anenge achidawo kunzwikwa mudare panyaya inenge yaunzwa kudare nomwe munhu.
Ndapamusoro paizvo zvobva vanzira chibviswa pakuvacha mari yedare. Tiro dare rasara dzina shamwari iyo inotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunge dzakauyiswa neavo vari kukumbira neavo vanga vati.
Zvichakadai vamonzora vatsanangura mutongo waturwa nedare semutongo nechekuita nezvematongerwo enyika.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neconstitutional court. Zviri pachena kuti waita political judgment vateerera mafaction nemamwe mapato zviri pachena izvozvo. Saka isu seMDC hatichizogumira ipapo. Hatisi kuzozorora kusvika delimitation report yakaitwa nezveki yabviswa kana kuti yaitwa revised.
Vamonzora vanga vachida kuti dare rimise sarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo iri. Vamonzora vanoti commission inoona nezvesarudzo haina kufambisa basa rayo zvakanaka mukutara miganhu yematunhu achaitwa sarudzo dzemakanzura nenhengo dzeparamende. Saka nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kumbomiswa zeki ichipiwa mukana wokugadzirisa gwaro remiganhu iri. Zvaitika mudare zvinoreva kuti sarudzo dzave kuenderera mberi pachishandiswa gwaro rezeki iri. Uye vamunangagwa vakatotaura kare kuti vachazivisa zuva iri chero nguva kana zuva iri ratarwa. Veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, dare repamusoro reHigh Court rasendeka parutivi mutongo wedare raMagistrate wegore rakapera wekubhadharisa munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsida Ngarembwa neshamwari yake Julie Burns faindi yemadhora emunyika zviuru zvinomwe, vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati apo vaviri ava vakafora mugwagwa vachiratidzira. Vaviri ava vakaratidzira muna Chikumi 2020 vachikurudzira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe pavakazosungwa. Gamba renyika vaAbraham Kabasa avo vakashaya musi wa29 kubvumbi varadzikwa nhasi kunzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre muHarare. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwatungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avatora mukana uhu kuzivisa vanhu nezvekufamba kwavakaita kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles III. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuviga kwavakabasa, vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa nemagamba akaita savakabasa. Vamunangagwa vatenda mushakabvu nebasa raakaita panguva yehondo apo airapa varwi wehondo yerusununguko kuvapa mishonga nezvekupfeka apo aive mukuru wechipatara chemakosa kwamutoko.
Of an armed struggle required men and women of extreme courage, bravery.
Pakatanga hondo paida varume nevakadzi vakashinga savakabasa avo vaibatsira varwi vehondo yerusununguko nechikafu chekupfeka pamwe nekurapa vainge vakuvara.
Vati nekuda kwemabasa vakabasa, chipatara chemakosa chakazovharwa vakaendeswa kumutoko General Hospital uko vakazosungwa vakakandwa mujeri mushure mokubatwa nemhosva yekubatsira varwi vehondo yerusununguko. Muna 1980 vakasarudzwa kuva mumiriri wemutoko mudzi constituency. Muna 1985 vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutauri weparamende. Muna 1990 vakasarudzwa kuve gavhuna wedunhu reMashonaland East. Vachitaurawo nezvimamiriro akaita zviri munyika, vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika nemagariro akanaka evanhu.
Zvinhu zvakaita sekuenda kwandaita pakugadzwa kwamambo Charles musangano weTransform Africa Summit pamwe neTrade Fair zvinobatsira mukutengeserana nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Vati wapo nyika yatarisana nesarudzo gore rino, zvakakosha kuti vanhu vabude neuwandu hwavo kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa namagamba akaita savakabasa nevamwe varere munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yese. Vatiwo Vanhu vanofanira kuvhota murunyararo.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no.
Sezvo tava kugadzirira sarudzo, tinokurudzira zvakare kuti ngatisiyane nemhirizhonga tivhote murunyararo.
Mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vati vafara chose nekukokwa kwavamunangagwa vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe yari kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Asi mumwe wevatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reTCCC vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunonaka chete kana hurumende yeZimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu.
Vanoda kutongwa kwakanaka ino demokrasi vakavapa zviga kuti ita zvakati, mahuman rights, rule of law, makotsi ngave independent, mainstitution akafanana nezeki ngava independent, asi zvese zviri kumbunyikidzwa.
Vakabasa vasiya mudzimai amai Miriam nevana gumi nemumwe vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years vakafa nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, asi vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzedzidzo sezvo zvimwe zvikoro zviri kuti zvinoda madhora ekuAmerica pane chimwe chikamu. Izvi zvave kutyirwa kuti zvichapa kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinoe High, Kutama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabereki kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhora ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinoe High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Chikoro chiri kuti chakuda $30 chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu ya $1 here chete nokuti zvitakaswipa mari chibhadhara mafizi kuchikoro ichoko muakaunti yechikoro. Asi tochienda kuchikoro, chikoro chinoti hachitambire mari iyoyo.
Mutauri webanze rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti zvikoro hazvofanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees. Vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinoe High vaBlessed Mhlanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhora ekuAmerica vachiti pamutemo.
Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu in United States dollars.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere kana kuti US$375 neUS$890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US$5,665. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOben Karaure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhora ekuAmerica.
Magoods and services ese aakungobhadhara maUS$. Changosara chete vashandi vari kuitirwa utsinye ane maemployers vachinyima maUS$ kumasalaries.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vanoti
isu tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi hatinoda kutotaura ndechekuti vana tavataungana ndoro avo they've lost control yamaschools. Zvemutemo hakasisina, maboarding schools akungobhadharisa mari nemaUS$.
Muchewedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesparadza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekati.
Vakangokomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavakomplaine kumastructures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapa kuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu 41 kubva muzana, kana kuti 47%. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Reserve Bank of Zimbabwe yaparura imwe mhando yemari kana kuti digital gold tokens inoshandiswa sechibatiso chegoridhe rinenge rakachengetedzwa kumatura ebhanga iri. Hatina kukwanisa kubata mugovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mashoko kuvatori venhau vakati mari iyi inogona kushandiswa kuchengetedza uremu hwemari yemunhu uye inenge isingakurumidze kushaya simba sezviri kuita dhora remunyika. Pamukoto, dhora remuAmerica riri kutengwa nemadhora zviuru zviviri nemazana manomwe zvemadhora emuZimbabwe, kana kuti $1 is to $2,700. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Hongu chaka chinongwa chakanaka. Tirikuona nyika dzakawanda pasi rese dzimwe dzakuunzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinowedzera ma currency and mu economy. Of course, Paris not kunyangushandisa ma US dollar nema Zimbabwe dollar, saka ma digital coins aya ndeimwe imwe nzira yavanogona ngo achishandisa mukutenga zvinhu or even mukuita store of value sezvakataurwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakamboparurwa kumashuroko chiya chemagold coins?
I think chinonyanyoita kuti asiyane nemagold coins ndechekuti magold coins they are largely a store of value, but ma digital coins aya anenge asi just a store of value chete. As an gonna say a currency in terms of day to day transactions kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashuro. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsira kuwedzera ma currency aripo uye kuderedzo zvakare probably high demand yema US dollar ndota tisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar rime economy iri kuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar tikatarisa kenzanisa nema United States dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. No vanunwa kubva kuvari kumirira hurumende yechiuto yemuSudan nevakapandukira veRapid Response Forces dziri kuenderera mberi nehurukuro muSaudi Arabia. Mapato aya anoti arungotaurirana kuti aone kuti vanhu vangabatsirwe sei, kwete kuti vamise hondo. Saudi Arabia yakavimbisa kubatsira Sudan nemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million yakanangana nekubatsira vari kuda chikafu nezvimwe. Nhanganyaya yenhaurirano idzi yakatotanga nemusi wemugovera. Hondo pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirirwa naGeneral Abdel Fattah Burhan nevakaipandukira veRapid Support Forces vanotungamirirwa naGeneral Muhammad Hamdan Dagalo yakatanga musi wa 15 kubvumbi. Zvibvumirano zvose zvekuedza kumisa hondo iyi kana kwenguva pfupi hazvisi kuremekedzwa nemapato maviri aya. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Health Organization, reWorld Food Program, rinoti chikafu chemari inosvika mamiriyoni gumi nemana kana kuti 14 million chakabiwa matura aro munyika iyi. Mukuzeya nezvehondo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology.
Mauto ekunyika yeSudan ayo ari kurwisana ari kunosangana kunyika yeSaudi Arabia. Kune nhumwa dziri kubva kumativi maviri emauto aya dziri kunosangana ikoko.
Zvamira zvakadai tichitarisawo ivo vagari vemuSudan, munoona pane chichasanduka here mushure mekunge nhumwa idzi dzawanikwa idzo dzichisangana muSaudi Arabia?
Havasi kunyatsoratidza chiedza sekuti kusangana uku kuchaita kuti hondo imire, nekuti zviri kutaurwa ndezvekuti vari kungosangana chete kuti vagone kupa mukana kune avo vanobatsira vanhu vanenge vari pamatambudziko yainonzi pachirungu humanitarian aid, kuti vagone kuita basa ravo, vagone kubatsira vamwe vanhu vakakanganisika nokuda kwehondo iriko. Asi vati maviri aya abudisa pachena kuti kusangana kwekungoti bedzi ivava vanobatsira vagone kuita basa ravo hazvisi zvekuti vari kutenderana kuti hondo imire.
Hondo iyi iri muSudan mungati yakanganisa sei nyika iyi, pangave pari pavagari kana zvimwewo munyika iyi?
Zviri kubuda kuti hondo iyi ihondo yaparadza zvakawanda. Tikutarisa zvivakwa, tikutarisawo nyaya yekuti yaita kuti vanhu vanodarika 300,000 vabve pavanga vachigara vachienda kumwe, iya inonzi internal displacement. Tinoona zvakare kuti pane vanhu vakati wandei vakafa nokuda. Saka kuramba hondo ichienderera mberi hazvisi zvinhu zvinoradza kubatsira yeSudan, zvinhu zvinotongoramba zvichidzosera kumasure. Tarisa kuti nyika yeSudan haisi imwe nyika dzatingati dzakabudirira. Kusabudirira ikoko hondo inotowedzera kuidzosera kumashure pane payanga yavo. Asi kana ivo vemauto vasiri kutenderana vari kuramba vachiita zvehondo, hapana zvazvingaitwa. Ndoo nyaya iri kuSudan.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura akaitika svondo rapera kuDemocratic Republic of Congo. Uhwandu hwevanhu vafa hunonzi hwasvika pamazana mana kana kuti 400. Denda reasma rimwe rezvimwe zvirwere zvakategeshera munyika iro tinokwanisa kuvhiringidza utano hwemurapwa kana akasatora mishonga yake zvakanaka. Chirwere ichi chinopa kuti munhu atadze kunyatsofema zvakanaka. Ropafadzo Mapinidze anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti chirwere ichi chinobata mazera nemarudzi ose pasi rose. Vati kune zvinhu zvakawanda zvinokonzera chirwere cheasma uye zvimwe zvacho zvinhu zvatinorarama nazvo mudzimba dzedu.
Vana vanobatwa neasma vanomba mavo nemhaka yekuti pane makapetsi anenge ari mumba imomo. Ma world wall carpets aya anengozi vanhu vane asma nokuti anochengeta dust. Dust iro rinochengeta yatinoti house dust mite yokonzeresa asma. Saka tino visai makapetsi iwayo kana kuti garai muchasuka nemvura nesipo zviya chaizvo kuita shampooing nemvura inesipo zvinoisa kuti dust riite shoma vana vasabatwa neasma. Dust chairo romurodhi mapolens kana nguva yemaruva yasvika vakutanga kubatwa neasma.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti fodya chaiyo inokonzeresa kusafema zvakanaka kumurapi ane denda reasma.
Fodya inogona kuitisa kuti ubatwe neasma kana kuti zviite we neasma kudhara. So vamwe vanobatwa wane asma kana maexercise asine mhaka yemushonga yatinayo mazuva ano hatisi kunyanya kukurudzira vanhu kuti varege kuexercisa. Exercisa kwakanaka saka taane mishonga iri effective nyange uri neasma ukwanise kumhanya. Kaona vamwe vanhu vane asma vachihwina magold medal kumaolympics.
Chirwere ichi chinogona kuvavo mumhuri chichibva kuvabereki kuenda kuvana pakuzvarwa sezviri kuitika kuna amai Nyasha takaedza vekunew forest estate muHarare vanoti vakazvarwa nacho uye chinombovabata zvakanyanya.
Semwana mudiki unenge usinganyatsozivi mapatterns ekuti chii chaungaita kudzivirira kuti uramba uchikosora uchipindwa nechando. Asi takazoona kuti chainyanya kukonzeresa ndikaenda panzvimbo dzine dust ndaitanga kosora ndikasmela maperfumes kana mamafumes akangosimba. Toti kana vanhu vari kupisa pamba chaiyo kana kunhuhwidza kana maplastic kana matires imwe mweya inongotendera mumhepo ndaitotanga kuhwiza vaitonzwa chifuwa chaakutinhira.
Mumwe nechirwere ichi sezvo chiri mudzinza rake mwana wemumwe mugari wemuHarare atarisai Malve Mudyiwa ane makore 12 uyo anogara akarovha chikoro kana kupiwa mubhedha kuchipatara kana ave kuzarirwa zvokutadza kufema.
Ini ndine mwana ari asthmatic mwana wemukomana ane makore akusvika iyo 12. Mukomana uyu akaita zvokuzvarwa nayo nokuti mumiru medu tine vakawanda vane asthma kufurikidza nenini wacho tine asima. Mwe mukoma wakewo ane chirwere ichocho, mwe hanzvadzi yakewo ane chirwere ichocho, saka chirwere chomumba. Asi uyu mukomana ari kunyanya kutambudzwa nechirwere ichochi zvakanyanya mazuva ano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vatsinhirawo vachiti denda iri rinofamba neropa remumhuri.
Zvinhu zvinoita kuti asima ite munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko, kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kana tumwetupukana notoonekwa mumachira magumbezi nemumametres atinorarira anonzi mahouse dust mite. Saka ndezvakakosha kuti magumbezi achinjwe mashits achinjwe machira ekurarira achinjwe kakati one day pavhiki.
Gore negore Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose musi wa5 Chivabvu kucherechedza zuva reworld asthma day uye bazi reutano rinokurudzira varapa vese kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru pamwaka watiri kupinda wechando. Hatina kukwanisa bata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwamambo Charles wechitatu uye nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kuitira sarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvhota kana kuti delimitation report riraswe sarudzo dzoendeswa mberi. gambare nyika va Abraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre. Zvikoro zvovhurwa vabereki vachigunun'una nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eli Constitution lilahlile indaba akade siyiphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla utonisa udaba lwebandla le MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission.
Ibebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni yami.
Elezimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi elezimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukutonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota iyadotshwa nyakenye yiZimbabwe Electoral Commission kubese kumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyanele udaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. Umalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpika Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elive lawa amandla ukuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende ama-council lomongameli. Ubefuna ukuba i-ZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Ukusenjalo idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha eliye ilungelo loluntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethule lidabuleleli kudaba lukabhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emtshitondaba.
Basically was meant to appear himself and not to be legal.
Kumalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu owazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobo lodumo uSisi Dangaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokuthukezela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idalela ayikhothi lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo lizakwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Nkomo utshele intathelizindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulile lizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba nezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcwethi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqotho ye kusuba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So now usunikwa i-token elibambane le-digital currency vele kuyakhanten akutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide akwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngayo esisekelwa igolide njengephepha njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyebulenjini isekelwe igolide kungathi vele kungavele bengasinike isekelwe i-bitcoin. So ikufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe legolide eliningi kayibambana kayisekele imali eyephepha yegolide akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abaselelenjini abale internet. Thina internet yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abala internet ye-digital currency. Lokho kuyidlala ngabantu sokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
kona? Right. Singaze sinanzelele sekuhambelana le e-cocase. Anti kulabo e-cocase, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction umsika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yebulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Econet kumbe yini, ngiyatransfera nje imali engiyabe ngiyilayo isiphala sami se-bank, ku-bank account yami yiyo ngiyihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-eCocash kumbe ngiyatransfera imali yami ese-bank. Na le gold bet le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilithethe ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona. Kuthi ngiyabe ngiyethenga i-token leyana anti ukuba ngishoti ngiyahamba ngiyethenga i-token, i-token lakhona se ngiyi-transfer se ngiyifaka ku-gold bet i-currency. Abantu vele gabana i-currency.
Umnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlela kangcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. umlanga kwa wetu le amazula namusha eharare. Nesikati unwachwa wa Abrahama Kabasa e National Heroes Ecam. Uchele njalo intajeli zindawa isanda kufela kwele pilitane ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli ye Commonwealth. Ele Zimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. Unuzana Joseph Chuma okudale le Central Committee kubandla le ZANU-PF uti umlanga kwa uishaye ekaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo le-Britain kusukela kusiba le ndaba e-land reform ngo-2000 okuthengiswa kubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe unxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizanxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi nabo esingeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukhulunywa nguMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kwanyazana i-Commonwealth lite lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele ku-Commonwealth njalo lelethu lithane lite lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Umuntu okhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe namanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa uMugabe.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loNkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla leCitizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale Brithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi bexoxisane njengeBrithani leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo fakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
UNkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivule namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona, bazasazisa due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo I the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula so kumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntwana angene engabhatalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenze lo umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezigwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane
omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhanelwe COVID-19
ingozi kade sikhangele nelayo ilethwa ngumkhuhlane we COVID singani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga aphelele angamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Inkosikazi Nomvula Mpofu wanabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Ayo kwabisithemu izikolo zivulwa hayi zivulwe kuhle sibila zange sibe lodubo ende lesikolo nayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali side singakabhadali ischool fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini ischool fees. Hayi bazingele ukuthi sibule abantwana esikoleni kuli thema akufanani ndakwezinye indawo abathi bazixoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga kodwa athesayi bazingenele sibili ukuthi
unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezinabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulisana umlota. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ukumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isithuthamfundo uDokotela Joichi Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphela lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe yimpilo.
Asalungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo we-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for one.
Iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ijongane labelungu.
Uthi umehluko okhona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathi nayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And mshonga
ilotion le ayisiyo lotion nje kuphela kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kusaba zelanga.
Isikhufundo ekolitshini elikhulu le-University yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what
they're actually importing from
other. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza i-market testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fugai Pacha onesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje njalo iningi labo bengelami isebenzi kusiya ngenketha bechave abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamashumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kunabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamashumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okunabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakale-ke umuntu olesimo lesi phakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yi-percentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuthiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazungu bami emabhawa noma emagros lapha banatha khona utshwala noma amadrink hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngiyadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifathe ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuthiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokusolakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda uganu, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudwane labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali. So angila plan yokuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngangenela ukuthi sithole ukuphila kahle. Lezi zinto esizidingisayo ngibe zingakwanisa ukuphuma ngaphandle kwamazwe sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamashumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamashumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa alutshwana kabuyika ngako njengakudala kathesi hayi kulutshwana kwesinye isikhathi bayabuya kwesinye isikhathi kababuyi kwesinye isikhathi hayi siyabathola dathi siyazuza khonokho esiphila ngakho lokuthi ungazuza ukuyimadlanani khonokho uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadari yabazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende igonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola amashumi amabili amadola emelini
ukufika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungxenye singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise uku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona i-market engcono than lapha kithi.
Abogatsha lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe-COVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwamashumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yimisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogatsha lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Kale ngixolele bafowethu, kambe lami ngumculi. Angiculi legoma, angiculi lekwaito, boni culo umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithwele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza noMandlela uSikhobokhobo. UMandlela uSikhobokhobo ngihlanganela ngo-2017, mina bengivele ngu-Victory siyaqoba ngisebenza lo-design. Kukanti ngivele emveni ngale, I was working with uMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Khonti Mhlanga, yebankuruma ku-theatre. From there bengise Ntombini Zomqangala, ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14, whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back in 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isigqoko esishe sidala sna
sicule imbumbi
from the streets soothing voices of
ithole bantwana bancane
you are taken back to the world of my forefathers
to building on the new bali
and the way you need
yes
sicule
imbumbi the music that originates from our forefathers and generation to generation still pass the oil imbumbi the acapella music that has troubled them and listen to during ceremony and in the evening amongst their thing.
Kaches, I'm working with uMandlela Sikhobokhobo in the Yehloka. Kukanti ke futhi at the same time ngi recordile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya, so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo jazz trade. Mina I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mamangu, ngoma traditional drums, la maosho, la maoso. Ish, ni posengi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoyokusayi digestions. Each year nakona, every time we do sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up, because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Utando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phili phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa kulive talk namhla ke sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Sikagqibi sike sizwe ekade silazo lamhlanje. Umthetho ndaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoluvalisa umthembo Sithembo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.